manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu mbudzi 12 2021. Makateerera kustudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanza kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini ndini jonga kandemiri nishitepe nyurandiri kumba. Nekuda kwa kujizivirira kuchirwere cha COVID-19. Nichiti ezu nesu mchurongwa chedu cha nasi. Bazirezu utano raka zivisa nezuro maneru kuti hakuna munhu akafa ne COVID-19. Uye vanhu makumi maviri nevanhu mwe wakawani kwa vaine denda iri nezuro wakare. Gumi nemumwe vari vana vechikoro. Hurumende inozivisa kuti gore rino ichapa vashandi vayo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Asi mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti kunyange achitambira nemufaro hurongwa uhu, vashandi vagara vari kuda kuti mari dzavo dzemihoro dzidzoserwe pamihoro yavaiwana muna 2018 iyaive mumadhora ekuAmerica. Mutori wenhau ari mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau ane mukurumbira Peter Banga anoshaya. Chikwata chenhabvu chemawarriors chinorohwa 1-0 neSouth Africa mumutambo weFIFA World Cup Qatar 2022 wakatambirwa kuSouth Africa nezuro usiku. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Inonzi iri kuronga kupa vashandi vayo mari dzemabhonasi mwedzi uno dziri mumadhora ekuAmerica. Tsamba yakabva kumunyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Guva Matanga ichinyorerwa mamwe mapoka ehurumende inoratidza kuti vashandi vachapiwa mari yekunze kusvika kumadhora mazana manomwe kana kuti US$700, uye vanenge vachihora mari inodarika mazana manomwe emadhora aya vanozopiwa imwe mari yacho iri mumadhora emunyika kana kuti maRTGS. Vari pamudyandi gere vanonzi vachapiwawo mari yekunze inosvika zana remadhora. Pamusoro pezvo madzimai kana varume vavo vopiwawo madhora ekuAmerica makumi masere. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Zhou vanoti sangano ravo rinotambira nemufaro danho iri asi harione serinogadzirisa zvinyunyuto zvevashandi avo vanoda kutambiriswa mihoro yavaitambira muna 2018 iri mari yekuAmerica.
Mashoko atiri kutambira kubva kugovernment ndeokuti permanent secretary wefinance ataura kuti vashandi vehurumende vachanga vachizowana bonasi muUS dollars. Asi izvi hationese kuti zvinofadza massive sevens zvikuru sei varairidzi vatinotungamira. Varairidzi vatinotungamira hondo yavo haidambogara iri pakuti vanoda kuti vawane bonasi in US dollars. Hondo yavarairidzi iri pakuti iko mugore raOctober 2018 hurumende yakadzikisa mari dzavo zvisina nhaurirano. Saka varairidzi vomuZimbabwe chavanoda kubhadharwa mari dzavo dzepamwedzi wega wega dzinosvika idzo US$540. Kana hurumende ikakwanisa izvi inenge yagonera varairidzi.
Asi hamuone here kuti iro danho ratorwa nehurumende idanho richarerutsirawo varairidzi?
Kuda kubatana kumeso nokubhadhara bonasi nemari shoma shoma hationi sokuti zvingafadza varairidzi avo vayaura nenzara vari kununga sose nomuromo. Izvo hazvina zvazvinobatsira zvakanyanya. Hapana murairidzi angafara kuti anyimwe mari yake yapamwedzi inoita US$540 akuzopiwa mari yemwedzi miri ichiita kuma 270 wofarira izvozvo. Kutamba namadhaka pasina mvura. Chatinoda ndechekuti hurumende ngaidzose mari yaitambirwa navarairidzi. Ndo zvingazadza mukombe zvikafadza varairidzi vanova vabereki au wayaura nenzara warukutaza kuendesa wana wangu chikoro. Saka uyu anofunga kuti kuda zvingafadza varairidzi hapana zviripo makumbe inyokai. Tichaonana magaro pakuyambuka rwizi.
Saka zvii zvamuri kukurudzira kuti hurumende iite?
Chikuru kuru chinofanira kuti nehurumende nekukurumidza kuona kuti varairidzi vabhadhara mari dzavo dzema 540. In fact varairidzi varikutoda mari yavo nokuti pamwedzi pega pega kana iko zvino murairidzi achambira mari inoita iyo 100 US to about 135, zvinoreva kuti hurumende iri kudya mari pamurairidzi wega wega pamwedzi inopfuura $400. Mari iyoyo varairidzi vari kuida nokuti iri kuendepi? Yakadzitsa zvisina mwero, zvisina kutaurira navarairidzi. Ndo pane hombe yavarairidzi, pane agenda yavarairidzi, kwete kuda kubatana kumeso nezvimwe zvisina basa.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takwafira Zhou vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tabatawo mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Unions vaGibson Mushangu. Avanoti vashandi vehurumende vari kutarisira kuti mabonus avo achange achisanganisirawo pamari dzekubatsirikana kana kuti maallowances. Vamushangu vanotiwo vashandi vari kutarisira kuti vese vachapiwa mari dzavo mumwedzi uno wambudzi, kwete zvekuti vamwe vopiwa mwedzi uno, vamwe vozodzipiwa muna zvita dzisisina uremu. Ngatinzwei hurukuru yataita navamushangu pamusoro penyaya iyi.
Zviro kwazvo vashandi vehurumende vakatarisira muhuro yavo kuti inge yakawedzerwa nemari yematendo mumwedzi uno wambudzi. Asi chatisatangoziva ndechekuti hurumende ichaongorora here nekutarisa kuti mihuro yachona iwedzerwe zvakapetwa kaviri zvese zvinenge zviya pakapepa. Kanotaridza kuti munhu atambira mari inova yatinoti iyo payslip muchirungu, nekuti hurumende yaimbotaura zvokuti ingangoda kupa vanhu mari inonziwo basic salary inowanikwa nemunhu yemuhuro yake pachezvayo isati yawana mimwe mihoro inosanganisira yatoti maallowance. Saka iyo inyaya yatanga takagara takaisa kuhurumende kuti deta wana mihoro iyoyo iri yakangobatanidza chinhu chose chinouya papayslip. Asi vashandi vari kutambira nemufaro kuti kana zvichinge zvaringana tikawana mihoro iyoyo mumwedzi wambudzi, aiwa zvakanaka, tinowana kupokutangira nekukurukura zvinoenda mberi.
Takanzwa gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika amai vopamuchinguri kashiri vachiti vakarwawo nderusununguko vachapiwa mari dzavo dzemabhonasi iri mari yekuAmerica. Munoti nedanho iroro?
Kana zviri zvo zvakatoonekwa nehurumende, zvinoreva kuti chinhu chakafanira kunge chichiitwa kumushandi wese wehurumende kana kuti muchizvarwa chenyika ino. Isu hatipokani nazvo, asi kuti tinozvitenda kuti vakaona zvakafanira. Saka izvi zvinoreva kuti idonjo ratorwa nehurumende rinoumba hwaro hwokuti wese achange achipiwa matendo ebasa rakaitwa rakanaka, atoti mabhonasi, achange achipiwa mumari yekunze. Saka tatotarisirawo izvozvo tisatapinda pahurukuru, nokuti tatozviona zvaitwa kune vamwana kodzi rekuzviwana.
Tinoonawo kuti mumakore adarika, vamushangu, vashandi vehurumende vanopiwa mari dzebhonasi mumwedzi yakasiyana. Muri kutarisira zvimwe chete here gore rino? Nokuti vamwe vanochema kuti pavanozoiwana muna zvita inenge isisina uremu hwayo.
Iyi mhere yatagara tichiridza sevashandi vehurumende kuti kana mihoro ikasiyaniswa mwedzi wayo, tichiti vamwe vanowana mwedzi wambudzi, vamwe wana mwedzi wazvita, tinoona kuti panozosvika mwedzi wazvita mari inenge isisina simba. Saka zvakanaka kuti ngowana mari iyoyo kana hurumende yafunga kuti inoda kutenda vashandi vayo, mari ngaiuye mumwedzi mumwe chete wazvita. Tose toiwana, nokuti vaya vemisika mitema vanenge vatokwidza mitengo pavanongodza makuva ekungoti vashandi vehurumende vachange vachipiwa matendo avo atinoti bhonasi. Saka zvakanaka, iko zvino hatisatanzwa hurumende ichitaridza kuti yakaremerwa kuti ipa mari iyo yemumwedzi wambudzi. Saka takatogadzirira nekutorongedzera nekutovonga kuti titi mwedzi wambudzi tichange tine matendo edu, vashandi vari kuzvitenda izvozvo.
Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Unions vaGibson Mushangu vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima Avanoti nyaye mabonasi nemabhadharirwo achaitwa inyaye iri kuzeiwa pachinano chedare remakurukota kana kuti cabinet. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uyo mubvunzo wandapindura ndapindura zvakare. Nyaya yemabhonasi nemabhadharirwo achaitwa inyaya iri kuzeiwa pa level ye cabinet pamwe chete ne PSC. Public Service Commission zvichabuda muhurukuro idzodzo zvichazoziviswa in due course kuti anobhadharwa rini, anobhadharwa nemutoo upi, kureva kuti which currency, zvose izvozvo zvichabuda kana hurukuro dzapera.
Vashandi vehurumende, Honorable Minister, vari kuchemawo zvakare nenyaya yekuti vamwe vanopiwa bhonasi muna November, vamwe muna December. Vachiti vanozopiwa muna December mari yavo inenge isisina uremu huchienzaniswa nevanenge vapiwa muna November. Rwendo runo muri kuvapa nemutoo upi?
Iyo nyaya yekuti vamwe vanopiwa mwedzi uno, vopiwa mwedzi unouya, zvakare inyaya inozoda kuti iongororwe. Kana zvaonekwa kunzi mabhonasi aya ari kupeiwa rini uye ari kupeiwa necurrency ipi. Saka izvi zvingoda kuti paite patience. Zvekare zvinenge zvichida kuti zvinobva muhurukuro imomo zvoendeswa kuNJNC zvozonofinalizwa kuNJNC iyo inounza vamiriri vehurumende pamwe nevamiriri vema civil servants. Saka ngati mirei kusvika mashoko iyayo abuda pachena.
Avanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vari parunare muHarare neStudio 7. Vari muboka rezvekuburitswa nekutapwa kwenhau vari kuchema kushaya kwemutori wenhau iye ari mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau ane mukurumbira Peter Banga. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Banga uyo akashandirawo nepfenyuro yeZBC nepfenyuro yeVoice of America anonzi awanikwa akashaya nhasi mangwanani akarara. Hanzvadzi yaBanga amai Amanda Murorera vati Banga anga achirwara nechirwere chehigh blood pressure.
So zvaitika ndezvekuti vagara vangu vaine BP. So nesuro vakatosvika kubabata vakatotaura namai guru. Saida uma kama pepa zawe kusikoro kuita mbaru wa kono. Saka wakati kwa uma pepa zawe kuhisi mshu mshu kwa tutashi ndaka nita. Mbili waka sika kusorora. Kwa tutai it's fine. So mie kutiwa na resi wangu wa kiko. Mie tupa ina eto. Mie mba. So wakara rako kata se? Wakashia. So nasima kusen maikurupa wa muka. Because normally she explains to me kutuwa nusimuka every day na 5 o'clock a.m. Patuwa muka nasima kusenu wana muna. Asina kutate? Asina kumuka. Then the point of kubume ya wangavari wakanoka several times wana kudaira. Then she changed outside wakaina kuwindo kwa wangwa karara kwa wade zira wana kumuka. Hapa nchua so decide ya kufanya wato. So just that she could get into in film wangwa karara. So kwa wapinda wangwa sitiwa tuwa bata chest. Nino hapa wangu chiri kuzia. Nipo wafura mromo. Ukachofutika shakanaka. Kwa wafura mahiso ukafutika shakanaka. Kati nungo sipo wabacha makumbu wangu atu nora. Nipo wazumanya kumaneba to stick for you. Nipo wafika kwa watu rafuenda na wakwa duga kwa wano chiko chichi. Then they realize kutu wangu watu shahe. Saka iyo she's assuming kuti BP nengi akura usiku wakitake wakarara.
Amai Murorera vati Banga anga ari munhu ane rudo zvikuru uye asiya vana vatatu.
Banga ari munhu ane mwoyo wakanaka singaiti even kuvana vavo tichianyorwadzirwa kuvana kutauiye that relationship isiri kumaparents akawanda nevana vavo. Munhu anga aine love ndiye munhu achobatanidza even mafamilies. He was one person who even kwandiri since yanga iri hanzvadzi ndichatombonyara kutaura navo zvinhu even zviri deep. Because he was someone who was very considerate and very kind.
Mutori wenao Godwin Mangujka, uya akashanda na banga kwenguwa ndefu, achibanga muna anga achibata basa shakanaki sisa, uye wachinyora nyadze vanu wairara mane urema shakanyanya. Mangujka ati, vatori wenao wala sikirwa shakanyanya.
Mkoma Peter Banga vangavari shamwari, vangavari mutori wenao, vangavari mudzidzisi, vaka dzidzisa waka wanda, ndakashanda navo I admired my travel itabasa zvikuru sei vaifarira kunyora nyaya dzevanhu vanorama neurema but besides that munhu aida basa rake vaita basa ravo zvakatsetseka zvokuti haatarasikirwa nekuenda kwamukoma Peter zvoti ngavazorore murugare
mumwe mutori wenhau Andrew Kunambura ati vatori venhau pamwe nevadzidzi varasikirwa zvakanyanya ati banga anga ari nyanzvi mukudzidzisa
kuti banga anga ari murume airemekedzwa zvikuru pachikoro chataidzidza ichocho chainzi Harare Polytechnic School of Journalism and Media Studies aiva murume anga achinyanya kuziva zveradio broadcasting kana kutepfenyurwa kwenhau paradio aiva neunyanzvi hwakanyanyisa chaizvo zvokuti hapana munhu angati akadzidziswa naPeter Banga kutadza kuziva kuti paanofa ochema kurasikirwa kwaanenge aitwa
vaAlexander Rusero vaishanda naBanga vati varasikirwa nemunhu anga aine unyanzvi hwokudzidzisa zvekutepfenyura nhau
saka takachamadzwa zvikuru tichinzwa kuti mumwe wedu vamweni vake takatotaura naye nezuro chaiye hatina kumbenge takaziva kuti nhasi tichamuka tiri padano ratiri vaBanga takashanda navo ndinofunga munyaya dzezvejournalism hakuna akashanda navo makore akawanda kudarika inini nemumwe wangu vagadzikwa takashanda navo makore makumi nemashanu
urongwa hwekuradzikwa kwaBanga husati wazivikanwa asi vari kutarisira kunoradzikwa kuwedza ndakamirira Studio 7 ndini Rutendo Mawere ndiri muHarare.
Utano rakazivisa nezuro manheru kuti hakuna munhu akafa neCovid-19 uye vamwe makumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare pavanhu ava gumi nemumwe kana kuti 11 vana vechikoro gumi vari kumasvingo nemumwe chete kumashonaland west uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 hwakaramba huri pazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 4691 uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga gore rapera hwakasvika pazviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 133,329 vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi maviri nezviviri nemazana manomwe nemakumi matatu nevana kana kuti 3,422,734 vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakanga vasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 2,678,090 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kusvika panopera gore rino senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri. Bato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Ngonzora rinoti rakagadzirira zvakakwana kupinda musarudzo dzemabioelection zvichitevera kuziviswa kwakaitwa svondo rino kuti sarudzo idzi dzingangoitwa mukutanga kwegore rinouya. Munyori anoona nezvesarudzo muMDCT vaGandhi Mudzingwa vanoti bato ravo rinovimba kuti rinokunda sezvo riine nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko akatarisana nenyika pari zvino. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakazivisa kuti sarudzo idzi dzichaitwa musi wa23 kubvumbi 2022 uye kune zvigaro makumi maviri nezvisere zveparamende pamwe nezvemakanzuru zana nezvishanu zvisina vamiriri zvichitevera kudzingwa muparamende pamwe nemumakanzuru kwenhengo dzeMDC Alliance neimwe chete yezano PF uye kushaya kwedzimwe nhengo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudzawo nhengo dzebato ravo rezano PF kuchimanimani svondo rino kuti sarudzo idzi dzichaitwa muchikamu chekutanga kwegore rinouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navamudzingwa pamusoro penyaya iyi.
COVID iyaya kuchizopera, saka zviri pamutemo kuti nyaya dzesarudzo dzichienderera mberi. Isu tinozvikudza zvikuru sema social democrats, ndizvo zvatinoziva kuti simba rinopiwa nevanhu musarudzo. Takazvipira kuti tiende kuvanhu. Iye zvino ndiyo nguva yacho. Isu takagadzirira, tinawo maissues.
Munotarisira bato renyu richibudirira here muma by-elections aya?
Sarudzo yega yega ine anokunda ne anotadza kubudirira. Isu tiri kuti makwikwi aya anotevera tirimo tichikwikwidza. Tinovimba kuti tinokunda, sezvo tambotaura kuti isu tine masolutions kuma problems enyika. Tiri kuti isu mhuri yeZimbabwe ngaigare pasi itaurirane, tivake nyika yedu murunyararo. We have to stop the decline. Kuti vanhu vaone kuti upenyu hwavo huite zviri nani.
Kune vamwe vanoti bato renyu reMDCT riri kutya kupinda musarudzo, vamudzingwa richikurudzira kuti sarudzo dzisaitwa. Munoti sezvo muri kutaura kuti makazvipira kupinda musarudzo, munoti kwavari?
Kune avo vanotaurawo vachitivo tinotya. Tinotyei? Hapana chatinotya isu. Ko ivo vanodaro vane chii chavainacho? Ko kuzongozhamba ndokuhwina kwacho here? Vanhu veZimbabwe ngavagare pasi vataurirane, kwete zvekungotsvinyirana izvi. Tibude nezvinhu zvinovaka nyika, zvinovaka ikonomi yedu, zvinoita kuti violence ipere munyika, zvinhu zvinoita kuti mapensions evanhu adzoke, nezvimwe zvinenge zvakadaro. Ndo zvatinoziva isu, ndo zvatinoda.
Munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDCT vaGandhi Mudzingwa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato idzva reFreedom of Rights Under Sovereign kana kuti Forus, amai Manyara Irene Muyenziwa, vanoti zvakakosha kuti madzimai apinde munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti apewo pfungwa dzavo neunyanzvi munzira dzekusandura upenyu hwevanhu munyika. Amai Muyenziwa mumwe wemadzimai vachange vachikwikwidza musarudzo dza2023 sebato rinopikisa. Madzimai matatu vanosanganisira amai Teura Europa Mujuru vakakwikwidza musarudzo dzapera, kunyange hazvo madzimai aya vasina kuwana mavhoti akawanda. Amai Muyenziwa vanoti vakasiya mabasa avo kuBritain kuti vadzoke munyika kuzoparura bato ravo. Vanoti hazvisi nyore semudzimai kutanga bato munyika sezvo vanhukadzi vachitarisirwa pasi, asi izvi hazvisi kuzovamisa mukutsvaga rutsigiro nekuzopinda musarudzo dza2023. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 naamai Muyenziwa nezvenyaya iyi.
Kupinda mune zvematongerwo enyika zvinhu zvandakafunga kuita ndingati I think 5 years ago, ndichiona thinki kunesa kuri kuita Zimbabwe. Magarire evanhu emuZimbabwe ndo andakaona kuti zvinhu zvacho zvafana kumira mushe. Ndandiri mhiri kumakungwa for a very long time, but ndiri kwandiri ikoko ndaingoona nekutaura nehama, ndikutaura nedzimwe shamwari dzinoshanda mapariamendi kwemuno muZimbabwe nevamwe vanoshandawo mabata akasiyana-siyana emuno muZimbabwe, like my health, education system, a transport system, zvichingosiyana zvakadaro, vachingotaura kutambudzika kuri kuita nyika. Saka ndo zvakandibata ndikati andinga kwanise here kuita zvandinga kwanise kuita especially in representative even vanhu vechikadzi.
Muchitarisa mabato anowanikwa iwachitungamirwa nemadzimai, sei makafunga kuti zvakakosha ini semudzimai kuti mutange renyu?
Ndakaona bato rechikadzi muno muzimagurisa kusimba. I think there is quite a lot of not underrating as such, you know, but very demeaning look when it comes to women. The whole of Africa, not just Zimbabwe, but particularly looking at Zimbabwe, ndakaona kuti isiwa nechikadzi kuti tinge tichimira. I think it is to start somewhere, especially for us young people like us. We want to try and see how we can change the channel here in Zimbabwe politically wise. Vechikadzi kuti tingamire takaita sei kuti tisumudzire nyika. I think our voice needs to be heard. We need to be seen on the platforms, these political platforms, because we do have quite a lot to give. So ndozvandirikutarisawo kuti muZimbabwe tingakwanisa here kubvumira vanhu vechikadzi kuti vapiwe nzvimbo idzose dzakakura, kuti varatidzewo gwaro ravo ravanoziva rekuti nyika yedu tingaisumudzire nezvakadii.
Avanga vari mutungamiri webato rinopikisa idzva reFreedom of Rights Under Sovereign kana kuti Forus, amai Manyara Irene Muyenziwa, vachitaura naMavelous Mushanga nyauye weStudio 7. Teererai chirongwa chedu chemadzimai chemangwana kuti munzwe hwaro hwaamai Muyenziwa, apo vachaenderera mberi nehurukuro iyi naMavelous Mushanga nyauye weStudio 7. Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wemauto akabvuta masimba muSudan, General Abdel Fattah al-Burhan, vazvigadza pachigaro chemutungamiri wehurumende inotonga itsva, vachiramba kuteerera kurudziro yevemunyika pamwe nekunze kwenyika yekuti vadzose hurumende yaivepo vasati vabvuta masimba. Mumashoko avo ekucherechedza zuva remagamba, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti utano hwepfungwa chinhu chinofanira kuiswa pamusoro-soro kune vakarwa hondo, zvikuru sei vanhukadzi neveLGBTQ+ vari muchiuto. VaBiden vakaisa maruva pamakuva emagamba eArlington National Cemetery ari kunze kweWashington nemusi wechina seruremekedzo kune veAmerica vakarwa hondo. Nhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheMawarriors chakakundikana zvakare neZulu usiku mushure mekurohwa 1-0 neBafana Bafana South Africa mumutambo we-2022 World Cup Group G, mumutambo wakatambirwa munhandare yeFNB muJohannesburg kuSouth Africa. Izvo zvinoreva kuti Zimbabwe yakundwa mumitambo mina yemakwikwi aya uye ine pointi imwe chete pamutambo mishano yayatamba. South Africa ndiyo yave pamusoro pegungano reGroup G nemapoints 10-3. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezveCovid-19 pamwe nekushaya kwemutoro wenhau Peter Banga, uye nyaya yekuti vashandi vehurumende vachapuwa mabhonasi ari mumari dzekuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa neZuro Manheru kuti hakuna munhu akafa neCovid-19 uye vanhu 21 vakawanikwa vaine denda iri neZuro wakare. Hurumende inozivisa kuti gore rino ichapa vashandi vayo mari dzemabhonasi dziri mumadhora ekuAmerica. Asi mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende anoti kunyange achitambira nemufaro hurongwa uhwu, vashandi vagara vari kuda kuti mari dzavo dzemihoro dzidzoserwe pamihoro yavaiwana muna 2018. Mutori wenhau ane mukurumbira uye ari mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau paHarare Polytechnic College, Peter Banga anoshaya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingani litshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 12 lwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
imbiko ephumayo ethi uhulumende uzimisele ukubhadala ibonasi ye-USD ungumbiko owemukelekayo kakhulu. Sikhuthaza njalo ukuthi kakungabi liphupho, kube liqiniso. Kanti ke encwadini esilobele uhulumende kuviki ephelileyo besivele sikhuthaza lokho.
Izisebenzi zikahulumende zamukela ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokubaholisa iholo lebhonasi ngedola leMelika. Intatheli zindaba elodumo elisebenzela iStudio 7 njalo engumqeqeqi wezifundo zomsebenzi wentatheli zindaba ekolijini leHarare Polytechnic uPeter Banga kasekho. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lejaha elisakhulayo uRedeemer Dewa ozibiza ngegama lokuthi Judgment kwezomculo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende zamukele ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokuziholisa amabhonasi azo ngedola leMelika. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Imali yebonus ikhangelelwe ukubhadalwa ekupheleni kwenyanga yona lekaLwezi. Lokhu ngokokuqala ukuba imali le ibhadalwe ngale indlela kusukela ilizwe laqala ukusebenzisa idola leZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Union, uMnumzana Sifiso Ndlovu, ngomunye wabamukele lesi sithembiso ngenjabulo.
Imbiko ephumayo ethi uhulumende uzimisele ukubhadala ibonasi nge-USD ungumbiko owemukelekayo kakhulu. Sikhuthaza njalo ukuthi kakungabi liphupho, kube liqiniso. Kanti ke encwadini esilobele uhulumende kuviki ephelileyo besivele sikhuthaza lokho. Siyabonga ke ukuthi balalele bakuzwisisa ukuba izisebenzi zikahulumende zidinga uncedo. Sesizasukumela phezulu kakhulu nxa sisizwa lokho, sihlangana labo kungxoxo ezilandelayo.
UMnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association kobulawayo, uthi bafisa ukuba ngabe leholo libuya lalo linjalo.
Sibone i-government ithi izosibhadala i-bonus, ama-bonus ethu nge-US dollar. Siyakubongela lokho. Njalo sithi siyaqhubekile sikhuluma le ndawo yokuthi vele basifakele le salary yethu ibuye isi US dollar. Ndaba siyabona ukuthi izinto ziyakhwela ama-shops lapha, lathi asisakwanisi ukuthi sithenge le salary yethu, ayisayenze.
UMnumzana Fortune Jamela, unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi lokhu kuveza ukuba uhulumende ulayo imali yaphandle kwelizwe.
Uchwepheshe wezomnotho uthi yena nxa present i-budget every year, uthi ule mali eningi yabenzwe lilizwe, okutshengisa ukuthi imali yeMelika ikhona ukuthi abasebenzi babhadalwe imali yeMelika. Kodwa isifakwa ibe yibonus yele imali. Xa isiba yibonus, uhulumende sesabona ukuthi-ke uzayicharja ngayiphi rate, njalo uzabanika yini abantu i-cash. Ithi lathi sesibona ukuthi imali uhulumende ulayo ngabafake imali beholise abantu in US dollars every month.
Umphathi ntambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende uSkhwica Mfundo Paul Mazima wenqabe ukuphendula umbuzo wokuba uhulumende setshengisile ukuba uyenelisa ukubhadala izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle, kungani bengaphiwa leholo lemali le kuqhubekela phambili. Wedlulisele imbuzo kunobhala wogatsha lwezemali esithi nguye okhiphe umbiko wokubhadala ibhonasi ngedola leMelika. Asenelisanga ukuxhumana labo gatsha lwezemali ukuba bacacise ngalokhu, kodwa embikweni olotshwe ngunobhala wogatsha lwezemali uMnumzana George Kuvamathanga uchaze ukuba belandela umumo womnotho welizwe Lokhu ngahlaliseki wesilinganiso sesisindo semali yangaphandle nxa iqathaniswa leZimbabwe kanye lendingeko zokunakekela izisebenzi zikahulumende babone kufanele ukuthatha lesi sinqumo. Ekhuluma lephephandaba leHerald umnumzana Guva Mathanga uchaze ukuba imbadalo yamabhonasi izakwenziwa kanye njalo lesi sinqumo sivele kumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe. Uchaze ukuba izisebenzi zikahulumende ezile bonus edlula amakhulu ayisikhombisa amadola eMelika i$700 zizathola eyinye ingxenye yebonus ngedola lakuleli. Wengeza ngokuthi laba abakumhlala phansi umnini mhlala phansi uyathola amadola alikhulu eMelika i$100 kuthi umkakhe athole amadola angamachumi ayisichiyagalombili i$80. Abantwana bona bathole amadola angamachumi ayisithupha i$60. Ugaja olubona ngesikhwama semali yelizwe lukhangelelwe ukukhipha izigidi ezingamachumi ayisichiyagalolunye emali yeMelika i$90 million. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Intatheni zindaba ebilodumo isebenzela iStudio 7 njalo engumqeqeqi ekolitsheni leHarare Polytechnic uPeter Banga kaSekho. UBanga ubhubhe esebuthongweni emzini wakhe eHarare. Umlondolozi Ndlovu usethulela noludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Imfa kaBanga ishiye intatheni zindaba eziningi elizweni jikelele zikhala zisithi zilahlekelwe umuntu owayelomusa ezinikele emsebenzini wakhe njalo esebenza kuhle nabanye. UBanga wasebenzela inhlanganiso zezindaba ezishiyeneyo ezigoqela iZBC, iVoice of America lezinye engakabi ngumqeqeshi ekolishini leHarare Polytechnic lapho akade esebenza khona okwamanje. Omunye wabafundiswa nguBanga oyintatheli ndaba uTrevor Sagota ufakaza ukuba wayengumuntu onjani.
Ndirongo teroti inini pandakatanga kusika papoli
ngesikhathi ngifika eHarare Polytechnic umnumzana Banga umuntu wayengizothisa ngokuba ukuthi wayesenelisa ukuba nxa kungela mali akubhadaleli.
Omunye wasebenza nomnumzana Banga eHarare Poly umnumzana Admire Masuku uveze ukuba ikolishi leli lahlekelwe okumangalisayo.
Thina njenge department le mass communication eHarare Polytechnic silahlekelwe kakhulu ngokubhubha kuka Peter Banga. UPeter Banga ubelilunga le department lethu eliqakathekileyo kakhulu. Ube ngumbalisi wejournalism ojulileyo endabeni zokusakaza. Silusizi kakhulu kumuli yokubanga echiyo ngumoyi. Sithi mabaduduzeke enkosini. Owe ingcitshi endabeni esiphathelane lokusakaza lokufundisa intatheli zezindaba eHarare Polytechnic. Labafundi bejournalism labo badabukile emoyeni. Kuza kuba nzima kakhulu kuthina ukuthi sivale inxeba elichiwe ngonomzana Peter Banga.
Omunye wasebenza laye kunkampani yeZBC umnumzana John Masuku laye ufakaza ukuthi wayengumuntu onjani.
UPeter Banga wayeyindoda ekhutheleyo kakhulu ekufundiseni intatheli ezindaba. Ngasebenza la eZBC ngaphinda ngasebenza la kakhulu engibiza eHarare Polytechnic ukuthi sincedisane ukufundisa intatheli ezindaba. Wayekhuthele njalo elombono ukuthi intatheli ezindaba zane lokhu zikhaliphile ekubikeni kuhle mayelana lokhu kwenzakala eZimbabwe.
Isikhulumeni semuli udadewabo kaPeter unkosikazi Amanda Banga ukhathe ngokwenzakeleyo.
So sayithika ndesekuthi vagaranga inebithi. So nesuru wakathoshika ubomata.
Zolo ufike evela emsebenzini waphiwa amaphepha akhe omsebenzi. Namhlanje ekuseni umama omdala uvuke ezama ukumvusa kodwa akazange aphaphame.
UBanga ubhubhe esefike iminyaka engamashumi amahlanu lathoba mnembili 58 ngomfumfu. Uchiye umkakhe uMelania labantwana abathathu. Amalungiselelo omngcwabo akaziswa kodwa ukhangele ukubekwa ekhaya lapho adakuka khona eWetsa. Abantu babuthene emzini wakhe elokishini leSunningdale 3 kunamba 1103 eHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
babikwa sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.4 million asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 abagoqela izigidi phose ezintathu 2.7 million abahlatshwe amajekiseni womabili. Ababikwa bezinkulungwane ezedlula kancane ikhulu 133,321 ngasebehlaselwe ligciwane le-coronavirus lokhe laqhamuka eZimbabwe enyakenye. Kwasila abazinkulungwane ezedlula ezilikhulu 128,239. Leli gciwane libulele abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,694. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela imbali yempilo entatheli zindaba ebilodumo njalo engumqeqetshi wezifundo zokuthathwa kwezindaba uPeter Banga obesebenzela njalo iStudio 7. Isikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika uNkosikazi Kamala Harris ukhuthaza amazwe omhlaba ukubana aqinise umsebenzi wokubambisana ukuqeda umehluko omkhulu ophakathi kwabayanga labanothileyo emhlabeni jikelele. Ekhuluma ekusungulweni komhlangano we-Paris Peace Forum izolo, uHarris uthe ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kuvule amehlo abaningi ukubana ingozi ezinje azikhethi ukuthi unothile kumbe ungumnyanga. Embikweni oqakathekileyo kunanza ilanga lamaqhawe azinikela impilo yawo ukungena kubutho ele-Veterans Day, umongameli Joe Biden welemelika uthi kumele kuqakathekiswe ukunakekela imikhuhlane yengqondo ulabo abayabe bevela empini, ikakhulu abesifazane labalobulili obehlukileyo. UBiden ubeke amaluba ethuneni elimela bonke abatshona empini e-Arlington National Cemetery izolo ekuhlonipheni abalahlekelwa ngumphefumulo bevikela ilizwe labo. Ingcweti zesayensi sithi seziseduzane lokuthola umuthi wejekiseni elilakho ukwelapha isifo esokuma kwemithambo ese-paralysis ebantwini ngemva kokulisebenzisa leli jekiseni emagundwaneni. Uphephu lokudinga lomuthi luveze ukubana leli jekiseni lilakho ukwelapha lokwakha utsha imisipha yomgogodla engabe ilimele ukuze ibuyele endaweni yokusebenza kuhle umuntu okade engasahambi enelise ukuzihambela. Umkhokheli webutho weLesotho uGeneral Fatah al-Burhan ubika ezifungise kuqalisa umsebenzi wokuqondisa ikhansili ebunjwe ukukhokhela lelo lizwe enganaki insolo eqondiswe kuye ngabaselizweni kanye lemazweni womhlaba ngokuthatha lelo nyathelo. Abohlangothi olubona ngezoncedo lokudla enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba olo-World Food Program bathi isifudumezi esukele Kenya esibangelwa yokuguquka komkhathi silakho ukubangela ukungani kuhle kwezulu elizweni lelo, kubangele njalo udubo lokusilela okukhulu kwamanzi kanye lokudla. Lokhu kubekwa kuzabangela indlala enkulu elakho ukuhlasela inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 ukuzamele zitholiswe uncedo lokudla.
UZulu wehlukana ngemibono edabeni lokunganxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni ozakwenziwa ngenyanga kaMpalakazi othiwa Virtual Summit for Democracy owenkokheli yamazwe omhlaba agoqela awezwekazi le-Afrika nenhlanganiso ezisebenzisana loZulu obizelwe ngumongameli Joe Biden welemelika. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Inkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika ibikwa inxusiwe kulo mhlangano wensuku ezimbili ozokwenzelwa enkundleni zokukhulumisana zebulenjini kusukela mhlaka 9 kusiya kumhlaka 10 Mpalakazi, kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa enganxuswanga. Umqondisi wohlangothi lwezokukhitshwa kwemibiko ebandleni elibusayo leZANU-PF uThafazwa Mugwadi utshele intatheli zindaba izolo emhlanganweni owenzelwe esigodlweni saleli bandla ukuba kabalani lokunxuswa kukamongameli emhlanganweni
abavele bengazi ukuthi wenzelwani.
Asazi lutho thina ngalo mhlangano, kodwa lifuna ngabe sinxusiwe kiwo. Akusi yonke imihlangano okumele siyingene njengelizwe. Ngesikhathi umongameli enxuswa emhlanganweni waseGlasgow, akekho owasibuzayo ukuthi kungani wayenxusiwe.
Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Jenisani Ntungakwa upha umbono wakhe phezu kwalo mhlangano ozakhangela ezombuso wentando kaZulu.
Bengikhangela udaba lolu abadingwele virtual conference e-democracy. Ludaba olumnandi kakhulu kumbeni ludaba oluqondileyo. Kodwa ke into ekhona ekade ngiyicabanga, udaba olunje kumele libuye kumbeni lethu le-United Nations. Libe yidaba olwamazwe wonke abefungela ukuthi bekhangele khonoko.
Omunye wabacubungula ezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uMnumzana Bekezela Gumbo upha umbono wakhe ngalolu daba.
At least umnangagwa kumele ukuthi change use serious ngoku-addressa amalungelo abantu, ikakhulu siqalisa kugugrawundi. Uyabona ukuthi indlela eyenza ngayo indaba yegugrawundi kakhulumi ngayo, abantu bakhayele ukuthi bethole i-conversation. Abantu baluza umnotho omningi, baluza izimpilo zabantu. Abanye amathambo abole egangeni, abanye bangcwatshwa egangeni bahawula. Abantu bafuna ukuthi kulungiswe indaba yegugrawundi. Is the first step etshengisa ukuthi uhulumende kamnakwagwa u-serious ngokuhlonipha amalungelo abantu, amalungelo abantu bemathebeleland, amalungelo abantu beZimbabwe.
Emazwini amunyethwe incwadi ebhalwe ngabohlangothi olubona ngezobudlelwano lohulumende ehofisini yommeli weMelika eZimbabwe bathi akukho abangakutsho ngalo mhlangano, loba ukuthi kungani enganxuswanga uMnangagwa. Umhlangano lo ubikwa ukhangelelwe ukungenwa yinkokheli yamazwe omhlaba enxusiweyo ogoqela ezwekazi le-Afrika kanye lenhlanganiso ezisebenzisana loZulu zizimele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Okwamanje ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. LeMelika liyasekela ukuphatheka kweleTaiwan kumanyano we-United Nations. Umphathintambo wezezakala elizweni uMnumzana Anthony Blinken ulandise ukuthi ngani esitsho lokhu. LeTaiwan, echo kumbiko olotshiweyo, libe lombuso kantando kaZulu opheleleyo. Umbuso lo ukhuthaza ukusebenza mgceke, ukuhlonipha ilungelo likaZulu lokulandela umthetho okuyindikimba yomanyano we-United Nations. LeTaiwan liqakathekisa ulwazi lwalezi nsuku, liyilizwe elivakatshelwa ngabaningi, ezemvelo ziyahlonitshwa kunye lezemfundo. Singelinye lamazwe athatha LeTaiwan njengelizwe elithembekileyo elingumngane oqotho. LeMelika liyasekela ukumanyana ukuzenza amazwe omhlaba lomanyano we-United Nations ukuphathisa lelo lizwe ngokuthiyeneyo. LeTaiwan liyingqungquthela kwezolwazi lwalezi nsuku okuzakwenza elakusasa kwezomnotho labohulumende bethu umhlaba jikelele libe liqhakazekile. Umhlaba ufuna ulwazi oluzakwenza kube lemigoqo ephathisa elakusasa ngolwazi lwalezi nsuku, hathi ukulusebenzisa ukuhlukumeza uZulu lokwephula ilungelo loluntu. LeMelika liyasekela uhlelo oluthiwa One China Policy, njalo lilobudlelwano obukhulu obuhambelana lalolu hlelo. Libe njalo lobudlelwano ngasese phansi komthetho weTaiwan Relations Act. Njengokutsho kukaMnumzana Blinken, kuminyaka engamashumi amahlanu LeTaiwan laphatheka ngokugcweleyo kunhlelo ze-United Nations ezijiyeneyo. Kodwa leli lizwe liyalelwa ukuphatheka kunhlelo ze-United Nations. Kungenani lezigidi zabantu ezedlula kulelo lizwe, LeTaiwan lalingelabameli emhlanganweni wezokuhambisa we-International Civil Aviation Organization, kutsho uBlinken. Kungakhathalekile lokuthi kuningi esingakufunda kweleTaiwan kuhlelo lwalo olubalulekileyo lokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19, kutsho uBlinken. LeTaiwan lalingekho emhlanganweni oqakathekileyo wezempilakahle owe-World Health Assembly. amalunga enhlanganiso ezizimeleyo emhlabeni jikelele ayahlangana kuhlelo ze-United Nations kodwa ingcitshi ze-science, ulwazi lwemitshina, osomabhizimusi, abemidlalo, amatitshala, izifundi, abalwela ilungelo likazulu labanye bavinjwa ukungena kulezi nhlelo ngesizathu esisodwa nje kuphela esokuthi baphethe i-passport yakwele Taiwan. Umnumzana Blinken ugcizelele wathi ukungananzwa kwele Taiwan kweyisa umsebenzi we-United Nations oqakathekileyo lengatsha zayo zonke ezingathola okuningi okuvela kungcitshi ze-Taiwan. Yikho sikhuthaza amalunga wonke omanyano we-United Nations ukuthi abambane lathi ukungenisa lelo lizwe kunhlelo zomanyano we-United Nations lasemhlabeni jikelele. Ngokuhambelana lomthetho we-One China Policy oholwa ngumthetho we-Taiwan Relations Act, lowe-3 Joint Communiques kunye lowe-6 Assurances. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Kuliviki kuhlelo Woza Fridays lejaha elisakhulayo uRidima Dewa ozibiza ngegama lokuthi Judgment kwezomculo. Yena ke ucula umdumo werege ekokulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smanda.
Ujudgment uyacathula kwezomculo kodwa ungene kwezakwala ngomdumo wamakhosi. Size kancane ngembali yami.
Ngazalelwa eMpirengwa, ngakhulela eMpirengwa, ngenza iprimary yami eMpirengwa, Siningela Primary School. Ngazobuya kuBulawayo ngafunda eMagwegwe from 4-1 to 4-4. Ngikhule ngumuntu othanda ezomculo, wazoba nomuntu othanda umasajo owangintrodusa kwistudio eseGwanda, aqalisa ukuhlabela imusic yam. Ngithanda i-reggae conscious yengiyenzayo, stage name sam uJudgment.
Ekukhuleni kwakhe uthi wayethanda ezokulalela imculo yabantu abathiyeneyo. Bakhona abamenza waba lo mdlandla ukuthi laye acule.
Ngikhule ngithanda ukulalela umhlabeni lothiwa uJa Praiser noAndy Mrizo, abantu abangi-inspirayo ngomusic. Istage name sokuthi Judgment sabuya ngokuthi mina like into zemusic ngiyazikhupha, and then manje sithi Judgment kusho ukuthi king man, and then Judgment it means inkosi yabantu, but ikhethwa uNkulunkulu aya abantu.
Usebenze labanye ekuphekeni umculo wakhe uJudgment, okuyibo abamenza wacindezela umculo wakhe lo wethu ulaleleyo namhlanje.
Ngayintrodusa eGwanda Studio umuntu kuthiwa nguMaster Joe, wasecela ngenza i-collabo laye ingoma ekhona kuthiwa ngu-True Love, ikhona ku-albhamu lakhe kuthiwa Tsunami, and then ikhona i-package ekhona ingoma ezingu-5 le ngoma kuthiwa ngu-Your Body featuring Lance Hebron and the Prodi Major, and then ngiyithiwa ngu-Believe in Love featuring Lance Hebron, and then ngiyithiwa ngu-Teach Me Jaja i-single track. Ngispethe ukuthi engxenye yomnyaka ozayo ngo-February ngiyabe sengizilungisile ingoma lezo.
Isikhathi silomona njalo sesidlwe umangoye bakwethu. Umculo wakho bangawuthola ngaphi abalaleli mfana kaDeva?
Ingoma lezi ngizabe ngikwanisa ukuzithola kuma-all social media platforms. Ufacebook lakwanisa ukuzithola Judgment, and then ku-Instagram liyayithola iJudgment, Facebook like ku-YouTube liyayithola Judgment.
Yilo uhlelo lwakho mlaleli, lapho esithuthukisa abaculi bakithi sixoxa labo ngemisebenzi yabo. Namhlanje besigwethise lo Judgment ngomculo wakhe owe-conscious reggae. Woza Woza Friday mpela sonto emnandikini lonke. Igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
We have no questions, no, Miss Fabio.
Ngehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi zikahulumende zamukele ngenjabulo isithembiso esenziwe ngumqatshi esokuholisa amabhonasi azo ngedola leMelika. Intatheli zindaba elodumo njalo obesebenzela iStudio 7 engumqeqetshi ekolitshini leHarare Polytechnic uPeter Banga kasekho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa 7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lilale.